Vatori venauku pakune penyuro dzetri KTV, Keyona TV, Arts and Soul Studio 7 vakapinda muzvidzidzo zvenjere dzakagadzirwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence. Mumwe wevakapinda muzvidzidzo izvi Memory Nyakarenga, uyo anoverenga nawo paterevhizheni ye3KTV anoti zvidzidzo izvi zvichamubatsira zvikuru pabasa rake.
Ndipo tauya kutraining iyi ndaifungoti ndinoziva kushandisa AI, but patauya kutraining ndinozoona kuti zviriko zvakawanda zvatokwanisa kuishandisa zvatisingazive, sekuedita mascripts, edite majournalists, sekugadzira mavideos kana kugadzira futi mavoices. Tataona kuti AI inokwanisa zvekuti pamavoice muchishona nechindevele nemamwe malanguage dzatoshandisa muno muzimbabwe.
Mumwe mutori wenhau weHeart and Soul Joyce Dzikiti anoti zvaakadzidza zvichamurerutsira kuita basa rake.
Ndingatsiri vanhu vanogadzira news as Heart and Soul tiri kudzidza kuti we can actually use AI to write news, to write script, how to improve our video and everything.
Mumwe mukuru mukusimudzirwa kwebhizinisi muusagm kumabvazuva nekuchamhembe kweafrica vatravis hide vanoti vakaona zvakakosha kudzidzisa vatori venhau vemuzimbabwe kuitira kuti vashandise zvine ungwaru njere dzakagadzirwa pamadande mutande, vachiti izvi zvichaita kuti vatori venhau vaite basa ravo nekukasika vachifambirana nenguva sezvave kuitika kune dzimwe nyika.
The key takeaway was for everyone to be comfortable in terms of using AI and the AI tools and not afraid to use them in their everyday life.
Zvikuru zvakaitika ndezvekuti vatapi venhau vave kukwanisa kushandisa artificial intelligence. Pari zvino vari kutsha kuti artificial intelligence ichavatorera mabasa avo, asi isu takavadzidzisa kuishandisa nekuti vasingagoni kuishandisa ndivo vachatorewa mabasa nevanogona kushandisa artificial intelligence.
VaHide vanoti vacharamba vachishanda nemuzinda weAmerica muZimbabwe kudzidzisa vatori venhau kushandisa njere dzakagadzirwa pamadande mutande mukutora nekufambiswa kwenhau. Vachitaura vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont, mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kumashoko pamuzinda weAmerica muZimbabwe Valerie Sosha, vakati zvakakosha kushandisa mishina yechizvino-zvino kuburitsa nyaya dzinoita kuti muZimbabwe muve nebudiriro, runyararo pamwe neutongi hwegutsa ruzhinji.
And to tell those new stories and to tell those new narratives is we're going to have to move a little quicker. We're going to have to use new tools. And so whether it's text to video or using the specific...
Kutora nekufambisa nhau idzi nekukasika zvave kuda kushandisa michina yechizvino-zvino neruzivo rwemhando yepamusoro artificial intelligence izvo zvamange muri kudzidziswa svondo rino.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vapinde muchitima cheartificial intelligence.
Saka vatapi venhau vanokurudzirwa zvikurusa kuti vasasiye basa ravo richiitwa nemishini chete. Chechipiri ndechekuti kana muchinge mashandisa mishini kunge muchigadzirisa nhau dzenyu, ngapave nemutsauko unoratidza kuti izvi zvamakuverenga zvabva mumushini, izvi zvabva muvatapi venhau.
Vachitaura pamusangano weCommunication and Information Science kuNational University of Science and Technology kuBulawayo svondo rapera, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Fan Muswere vakakurudzira vemapepanhau munyika kuti vashandise ungwaru nenjere dzakagadzirwa pamadande mutande kuitira kuti vafambirane nenguva. Masangano evatori venhau pasi rose achitungamirirwa nesangano reReporters Sans Frontieres akaburitsa hwaro hwemashandisirwo eartificial intelligence anofanirwa kuitwa nevatori venhau. Zvidzidzo zvemazuva matatu zvekushandisa njere dzakagadzirwa padande mutande ndezvekutanga kuitwa neusagem muZimbabwe uye zvakapindwa nevatori venhau makumi matatu nemumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.